Vakazembe vakavimbisa kuti vachatenga mishina yekuona kuti hapana vanoburitsa goridhe munyika nemukoto zvikuru pamabhodha. Mashoko aya atsinhwawo nemutevedzeri wegurukota rezvemigodhi vaPolite Kambamura vaudza Studio 7 kuti hurumende ichasimbaradza mabhodha kuona kuti hapana vanoburitsa zvicherwa nemikoto nekushandisa michina yechizvino zvino. Kusungwa kwemutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henriette Warushwaya negoridhe rinosvika makirogiramu matanhatu uye kusungwa kwavatashinga Nyasha Masimire panhandare yendege yeOliver Tambo International Airport kuSouth Africa nemusi wemugovera negoridhe remari inosvika mamiriyoni gumi nerimwe kana kuti 11 million rand kunoratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikomba. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti hurumende haina kuzvipira kurwisa uori.
Dambudziko rataita kubva zvatakaona madiamonds pamarange muna 2006. Vatungamiri vedu vakaratidza uori nekushaiwa hanya nenyika yavo. Vakanokoka makoronyera ekunze kuti huyai mumore. Ndiyo mentality yatichinayo nanhasi. Hatina vatungamiri vane rudo nenyika yeZimbabwe. Tine vanhu vari kuita sekuti yatingati muchirungu an occupation force, nokuti vangori muno kutora upfumi vachiendesa kunyika yavo chaiyo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinonetsa kugadzirisa zvinhu sezvo vari kuchera goridhe vachisanganisira vekuChina, vatungamiri vemauto, mapurisa nevakuru vakuru muhurumende. Muna 2019 sangano reZimbabwe Peace Project rakatiwo vanhu zana nevashanu vakaurayiwa nevanochera goridhe vanozviti mashurugwi, asi hapana vakawanda vakasungwa sezvo vakaponda vachinzi vaitsigirwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Asi vakazembe vakazotumira mapurisa kuedza kumisa kudeuka kweropa uku, vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vati
izvi zvinhu zvinorwadza nekuti isenyika goridhe chinhu chinofanira kunge chichipinza mari yekunze inonzi maexports. Mari iyo yavo yapane mutemo nemazvo inofanira kuzobatsira Zimbabwe dhola kuti Zimbabwe dhola ringe riri stable risimbewo pane dzimwe mari dzekunze. Saka zviri kuitika izvi zvinhu zvokuti mapurisa anofanira kunge achisunga dzichisimba pamaairport nekumaborder post ese kuonekwa kuti munhu ari kubuda nezvaari kubuda nazvo zvinhu zvaanga adeclare here, uyezve akabhadhara mataxes here, uyezve ane mapepa akakwana here. Saka apa toda kuti mapurisa dai apiwa mamwe masimba akati wedzerwei nemaresources akawanda ekuti vakwanise kunge vachita basa ravo nemazvo.
Izvi zvinosanganisira
kuve nembwa dzinofemedza netechnology yatinoti mametal scanners nezvimwe zvakadaro netraining iripo yekuti vange vachiita basa nemazvo. Kutariswa inyaya yeuori zvakare iri kunzi naPresident pasi nayo yecorruption. Tozotarisa kwabva goridhe irori kumakambani chaiko, nokuti tikatarisa goridhe riri kutonge riri pure zvinoratidza kuti rakatomboproseswa kumarefiners, kumagold refiners. Saka zvinoreva kuti goridhe iri ratengwa or rabva kune refinery. Saka kumarefinery iko kunofanira kunyatsotarisiswa kuti goridhe riri kumbonyatsotengeswa sei.
Nhengo yeAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vanotiwo zviri kuitika munyika zvinokatyamadza zvikuru.
Tanga tichitarisira kuti hurumende ichaisa mamwe matanho akasimba kuona kuti upfumo hwenyika hausi kuverera, asi nezviri kuitika izvi tiri kutoona kuti tichiri kure kuti izvi zvipere.
Mukuru wesangano reYoung Miners Foundation vaPayne Farai Kapfuwa vati havo kunyange hazvo paine matambudziko, kuchera goridhe kwabatsira vechidiki vakawanda kuwana mabasa.
Vechidiki vari kushingaira, vari kushanda, asi kwava chinguva educator ichiite Young Miners Foundation tichivadzidzisa kukosha kwekurejesta, kukosha kwekuformalize maoperations avo, kukosha kwekutora goridhe iri nekuitengesa nenziya dzakanaka kufidelity. Ndifidelity ndinotenga goridhe munyika muno.
Vakawanda vanochera goridhe ava vanotiwo kunonoka kubhadharwa mari nefidelity printers and refiners kuri kupa kuti vatengese goridhe pamukoto. mukuedza kuti vanotengesa goridhe vawane mari yavo nechimbi chimbi. RBZ yakazivisa kuti ichapatsanura Fidelity Printers and Refiners kuti vanochera goridhe vakwanise kuva nechekuita nekutengeswa kwaro nekutenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvekambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.